manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vatereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 28 2024 makatirira kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mari itsva yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG iri kutarisirwa kuendeswa kumabhanga mangwana. ZANU PF yokunda musarudzo mbiri dzemabielections muHarare. Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Ii ndiyo mimwe msoro inao dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Governor weReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mushayavanu, vanoti mari itsva yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG ichaendeswa kumabhanga ose emunyika kutanga mangwana uye vanhu vachizokwanisa kuitora kutanga nemusi wechipiri. VaMushayavanu vataura mashoko aya kubepanhau reSunday Mail. Asi sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga patotanga kuita gakava panyaya yemari iyi. RBZ inoti makambani anokwanisa kutora mari inosvika zvuru makumi matatu kana kuti 30,000 ZIG pasvondo uye vanhuwo zvavo vanokwanisa kutora zvuru makumi matatu kana kuti 3,000 ZIG. Ko, mari inokwana here? Uyewo kuparurwa kwemari iyi kunorevei? Tabvunza chipanga mazano cheRBZ vaPersistence Gwanyanya.
No ona sokuti ndo yatanga takamirira yakwana mari yatanga takatarisira yemuso yauya zvakanga zvichemerwa nevanhu zvagadziriswa uye yauya zvakanaka nekuti nyangwe mari inotenderwa kuti tinge tichitora nguva yega yega tinenge tichida yakati wandei kumashure kuya sekusanangura kwandakaita mari yedu yemuso yanga yakutoita sekuti hamusisina munyika nyika imwe neimwe vanhu tinoziva vanoda chekubata kana zviri nyaya dzemari chekubatawo chavanenge vachiona semufananidzo wenyika yavo wemari yavo
asi kava Gwanyanya vamwe vanenge vari kuti mari iri kunzi itorwe nemunhu kana makambani inenge shoma zvakanyanyisa
chimwe nechimwe chine pekutangira tatangawo nekupa mari iyoyo nekuti tikatarisa yanga ichitorwa kumashure kwacho muno yanga iri shoma zvisingabviri saka handionini kuti mazana mazviri zvitatu zvemaziki kutanga kwakanaka nekufamba kwenguva tichiona kuti zvakamira sei tinenge tichingowedzerawo mari dzacho maringe nekushandisika kwadzinenge dzichiita nemaonero atinenge tichiita kuti zvamira sei
muungatiwo here danho rekusunga vari kutengesa mari pamukoto riri kubatsira semaonero amuri kuzviitawo
nyaya idzodzo dzinenge dzichiitwa nemapurisa isusu vanogadzira mafambiro eupfumi hwenyika tinenge takangoramba takaisa ziso redu pakuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka here zvipinde mugwara kuitira kuti pasava nevanu kuti vanochinja mari pamutsika mutema kana isusu tikavapa mari dzacho sezvatiri kuita iye zvino kuti kana uchida kutenga kunze kwenyika unongoenda kubhengi kwako wobhadharirwa kunze kwenyika kwaunenge uchida ikoko hationi chikonzero chekuti vanhu vanenge vakuchinjirei mari pamutsika mutema
Chipangamazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vachitaura vari parunare kuJohannesburg, South Africa. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabatawo imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano.
Tingati veReserve Bank havana kuita basa nemazvo, nekuti mistake yavakaita ndeyekuti paunoparura mari itsva unofanira kunge vabva vatounza mari yacho ipapo kuti vanhu vaijairire vatanga kuishandisa. Zvino petakapedza mwedzi tisina zigi raishandiswa nevanhu, tangai tichishandisei? VeReserve Bank vane chivimbo here chekuti vanhu vangasiya maUS avaishandisa pavakanga vasiya vasina mari yenyika?
Izvi zvinorevei?
Vakatouraya zigi ipapo. Ini ndinofunga kuti avanga vasikuita sevanhu vakapusa, asi vaishandisa uchenjeri hwekuda kuona kuti dzimwe dzenguva tikambonyima mari yemazigi munyika, dzimwe dzenguva reti ichadzikama yekumusika mutema. Zvino hazvina kuzobuda sekudaro, nekuti tirikuona kumusika mutema reti yezigi iri kuma23 zigi against $1. Pamusoro pezvefuti rehurumende rekuma13. Saka mubvunzo wava kuvanhu nesu tinoongorora ndewekuti zvino mazigi zvaazouya reti ichaenda papi? Tinoona kuti reti ichakwira. Zvekare ndezvekuti malimits evaisa iwaya yekuti makambani sekunzwa kundaita kana ndanzwa mushe vari kutora 30,000 zigi pavhiki. Then vanhu vovotorawo 3,000 zigi pavhiki. Mari kana yakulimitwa saizvozvo icharidza kukwana, kuti kambani tikaiona sekambani, kambani inotoda mari yakatowanda yetingati cash, kuti kambani haiopariunga tax shop. Mari yevalimita apa yezigi iyi yekambani ndeye tax shop iyi. Asi tikaenda kumatax shop futi ari kumadowntown vanoita masales akatowanda kupfuura iyo ye30,000.
Totarisawo nyaya yekusungwa kwevanhu nemapurisa vachishanda nevekuReserve Bank kubazi rezvefinancial intelligence unit, mungati zvingabatsira here kudzikamisa iyo mari yezigi?
Pese panopindira hurumende vachida kusunga vanhu, hapawanzobatsira kuti nyaya yavari kumhanya nayo itambirike. Nekuti panonga pakutoradza dambudziko rekuti haisi kutodiwa mumaketi, saka yava kutomanikidzwa.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Bato reZANU-PF ndiro rakakunda musarudzo dzemabielections dzakaitwa neZuro kuMount Pleasant neHarare East, asi dzisina kunovhotwa nevanhu vakawanda. Izvi zvinotevera kusiya chigaro mudare reparamende kwakaitwa namzvare Fadzai Mahere nava Allen Norman Rusty Makam, vaive nhengo dzebato rinopikisa Residents Coalition for Change vachitsutsumwa nekwavaiti kupindira kweZANU-PF nematare muutungamiri webato ravo. Zvakapawo kuti vaitungamira bato iri vaNelson Chamisa vabude vachiti rainge rapindwa naPongwe. Asi mutauriri weZANU-PF vaChris Mutsvangwa vanoramba kuti bato ravo ndiro rakakonzera kuti vachamisa vasiye utungamiri vachiti kusarongeka kwavo. Bato reCCC rinotungamirwa navaWashman Ncube harina kusarudza akakwikwidza kunyangwe riri kudzinga dzimwe nhengo dzedare reparamende. Vakakunda kuHarare East ndevaKevin Mutimbanyoka, vakakunda vainge vakazvimiririra muzvare Cynthia Cheza. Kumount Pleasant vakakunda ndimuzvare Angela Chimwedza. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzesarudzo vachishanda nesangano reCenter for Peace vaSolomon Bobo Sibunu.
Kana tikatarisa nyaya dzemabielections ari kubva kuitwa, tingati zvinhu zvinosungirwa nebumbiro remutemo wenyika, tinotarisira kuti zvinge zviri zvinhu zvinenge zvichiitwa sekusungwa kwazvakaitwa nebumbiro remutemo wenyika, nekuti zvinhu zvakabvumiranwa nemazimbabweni pavakagadzira bumbiro remutemo kuti kana pachinge paita pangave paine abva, adzingwa kana ashaya, paite replacement nguva ichiripo. Zvatotarisa kuti kana achinge achiitwa nemazvo, zvichifambirana nezviri pabumbiro remutemo, zvichifambirana nezvakawiriranwa panenge pasina chakaipa. Chatingataure ndechekuti kunogona kunge kuine zvimwe zvinogona kunge zvichiitika sei, zvinogona kunge zviri kuita kuti vanhu vasazonofara nekuitwa kwemabaielections iwayo. Zvinogona kuve imwe nyaya yakasiyana nekuti mabaielections aitwa here kana kuti haana kuitwa.
Chingava chikonzero chei chiri kuita kuti vashoma vaende kunovhota?
Kana tikatarisa pakutarisa nyaya dzesarudzo, kune yatinotiyo apathy, kungoshaya shungu nechimwe chinhu nenyaya yekuda kwekuti pamwe hazvisisina basa rakakosha kwauri, ndo chekutanga tatiri kuona. Chechipiri zvekare chatiri kuona ndechekuti vanhu vari kumhanyisana nezvinhu zvakasiyana siyana. Takatarisa nyaya dzekuti upfumi hwenyika hunogona kunge husina kuita zvakanaka, saka vanhu vanenge vachitarisa kuti ndinodyei, ndobvomhanya here, ndonoswera ndiri kukiu yekuvhota, ndonoswera ndiri kurali here, ndonoswera ndiri kupi, kana kuti ndonotsvaga zvekuti mhuri yangu irarame. Ndo imwe nyaya tinogona kuona zvekare yabata panyaya dzemaelections.
Totarisawo iyo nyaya yekuita marecalls, vamwe vanenge vakuti yaakushandiswa zvisizvo, zvikuru vachitaura nebato riri kutonga, richinzi riri kushandawo nematare. Munoonawo sei nyaya iyoyo?
Marecalls kana tichiatarisa iprovision inenge yakanaka. Kana tichitarisawo dzimwe nyika dzatinomboona sarudzo, maprovision ane kune dzimwe nyika vanenge vachiti takakuya zviri kune provision yakadai yakanaka heripo, asi chaisingade ndechekuti ishandiswe zvisirizvo, yatingati abuse muchirungu, kureva kuti ndinogona kumuka mangwana ndichiti ndinoda kudzinga nhingini.
Nyanzvi munyaya dzesarudzo vachishanda nesangano reThe Center for Peace vaSolomon Bobo Sibudu vachitaura vari parunhare muHarare. Ongororo yakaitwa nesangano reWorld of Statistics inoratidza kuti pasi rose Zimbabwe iri pachidano chechipiri pauwandu hwevanhu vanofa mutsaona dzemugwagwa. Pakuita ongororo iri, sangano iri rinoti rinotarisa njodzi dzinoitika pavanhu zviuru zana kana kuti 100,000 vari munyika yacho. Nyika iri pamusoro-soro kuuraya vanhu munjodzi iDominican Republic. Dominican Republic inofa vanhu 60 nevashanu panjodzi zviuru zana, Zimbabwe ichifa vanhu 40 nemumwe chete. Dzimwe nyika dziri pamusoro-soro panyika 10 dzinofa vanhu vakawanda nenjodzi dziri muAfrica dzinosanganisira South Africa neNigeria. Taedza kubata gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu nevanhu vaFelix Mona, asi vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Zviri kutaurwa nesangano iri zviri kuuyawo panguva iyo mapurisa aburitsa mashoko kuvatori venhau achizivisa kuti vanhu vafa mutsaona yekubondirana kwekombi nerori mumugwagwa weHarare neMasvingo wasvika pagumi nevatanhatu. Mutyairi werori anonzi akadhuma imwe motokari yeVW Polo nekumashure ndokubva rori yake yapinda munzira yemotokari kune rimwe divi ndokudhumana nekombi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rePassengers Association of Zimbabwe, vatafadzwa Goliath.
Nyaya iri kunyatsotikachamadza zvikuru, ine yekuti tiri kuona kunge mutemo usiri kunyatsoshanda, mutemo wepamugwagwa apa. Tinotarisa kuti pamugwagwa panofanira kunge paine mapurisa akapiwa zvikwanisiro zvekuti vanogara varimo pamahighway vachironda mota dzinenge chikonzeresa.
Mungapa muenzaniso ipapo?
Chimwe chinhu chatakuona vamwe vatyairo dzimwe motikari idzi, kunyanya marori makuru matraki aya, vamwe vacho havazorore, vamwe vanomadoro vachizokanganisawo kana kurara vari pamugwagwa, zvinenge zvikonzeresa tsaona. Changa tichikukumbira kuti hurumende yaita kuti mapurisa eZimbabwe Republic Police vakwanise kuwaniswa zvikwanisiro zvakafanana nemabreathalyzers nemaspeed traps ekuona kuti motikari dziri kumhanya zvakadii.
Zvii zvamuri kukurudzira hurumende kuti iite kugadzirisa dambudziko rapinda mumusha iri?
Zvinoda kuti vanhu vanokonzera tsaona vanga vachitongwawo kunyakuendeswa kumajeri kana kukanzirwawo driver's license kuti muna anzwe kutya kupara mhosva pamugwagwa. Ndechimwe chimwe chinhu chatiriguda tikatarisa kuti vanhu vanova mombe vane makore akawanda avanotumbirwa kuenda muturongo, asi vanhu vanokonzeresa nekushanya vanosiwa vachienda vachimbonzi vabhadhare mafaindi vamwe wacho apo vakapara mhaka hombe sikuru dzekuraisa vanhu vasina mhosva.
Motikari dzinotakura vanhu vanenge vakuvara kana kuti dzatingati nhakura varwere kana kuti maambulensi dziri kukurumidzawo kusvika here panenge paitika njodzi apa?
Iri dambudziko guru riri munyika zvikuru nekuti maambulensi hatina anokwanirana.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vari kukurudzira kuti hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas imiswe. Pane chipatapata chave kuitwa kuedza kumisa hondo iyi kuburikidza nenhaurirano panguva iyo Israel iri kuti iri kuda kurwisa dunhu reRafah rairi kuti ndiro rakapotera varwi veHamas vakawanda. Asi izvi zviri kushorwa zvakanyanya nevamwe vari kuti zvinogona kuita kuti vanhuwo zvavo vakapotera munzvimbo iyi vaurayiwe nemauto eIsrael. Vamwe vari muIsrael vari kuratidzirawo vachiti vari kuda kuti hurumende yavo ione kuti zvizvarwa zvenyika iyi zvakapambwa neHamas zvasunungurwa. Nokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma.
Zita rangu ndinonzi Peifarai Kupfuwa, ndiri chief executive officer weorganization inonzi Young Miners Foundation. Mayouth ari between 18 to 40 vari kuita mabasa ezvekuchera.
Koma Farai, mungatiudza kuti ndezvipi zvimwe zvirongwa zvamuri kuita kana kuti zvamuri kutarisira kuita munguva inotevera zvakanangana nekusimudzira vechidiki vari munyaya dzezvekuchera zviwanikwa kana kuti maYoung Miners aya?
Young Miners Foundation tiri kuindirira mberi kubvira patakavamba chirongwa ichi chatibetsera vechidiki vatobasa vekuchera mugore ra2010 kusvika nhasi uno. Tikuenderera mberi nekudzidzisa nekukurudzira vechidiki vose kuti vabati mabasa ekuchera sebhizinisi, vazame mipise pavanogona napo kuti vafambe mumurawo.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Kubva pakusvepega mamainzi avo kana ari mamainzi kuto the Ministry of Mines and Development nemamwe masector instruments etakakoshera fanana naenvironmental management agency nei kuti vati mashandiro acho anaka. Saka Young Miners Foundation tine calendar takagadzira rinobva kubva kunyandira kusvika kupera kwegore rine maevent akuta gore richitanga rakava kuita leadership session yataingodzidzisana nevechibiki kuti kana muri kumamaini kwenyu munomanaja sei mamaini enyu and maleadership styles anu kushandisa ndeapi kuti utungamiri gwenyu kuita kuti basa rati rienderere mberi. Chechipiri, takabatana nevemc zepenyawa marketing corporation of Zimbabwe vakatibhadharira chikoro chekuti tidzidze kuzimbabwe school of mines for a short course yezvekukaka nekupolisha matombo. Saka takaita muungeli about 2 weeks tripa Zimbabwe school of mines tichidzidza kuti kumatombo arizi magemstones akaunga munzvimbo dzakaferasa kuda makarei kana bak bridge dzimwe dzimbo dzakaferasa munyika aya tingaitewo sei kuti tiite value addition beneficiation tivegedza kungomatengesa akadaro kuti anoita value yakanyanya akanga takagadzira jewela. Saka takadzidziswa kumasota kumagreda nekumakata nekumapunja tikuenderera mberi nechirongwa chechekudzidzisa vechidiki kuti vatakagumirei mukuchera tekeende zvakare tiko patichagadzirisa vacho patichagadzirawo kana ari marini yedu maearing yedu mabhesket edu chitengesawo muno munyika nekunze kwenyika zvakare nekuti nyika ino ine zvichirwa zvakawanda. Tikuenderera mberi zvakare maprogramu dzakafana nemaYoung Miners indaba
iri kuitwa rini indaba iyi
kuita mafiki mashoma shoma ari kuuya kumashonaleri iti kwa tino mwengari dana sile kibiki chidisela kuchi kinga ite basa irisei jidipamura kinga peke mamai ni sei lakai biatu masini tiza kino da ukende rendeli kinga mawane kupi sabile taka wonga ana taba kujibuza kwa sena sae maprovizi kita jibu ya tasana uzura kote kama mwewewe ni mawezi shesma inzi ina mwisi kwa sara ani leti ni wali mbali uchiri antikuwa kwa sena sara masa prayas equipment na chemicals nesika nengira ipo kasi chuta kwa sote kwa kati mwende waiti isuka andama service na kada nyomba ya kari natuna vetu mayangu maina sudi bezi abita mprovizi
mwenenge mchita sei
chino chaka unwechi bika alikita mshaka naka mbasa ya kuchira mbugu ni menjia kifuma wakana kituwa kusita waka teti kifuza kuya mshu nangana pa maini pako nivangu wetu kituwa nivangu kukoka moto kati zidu niko niwewe wakashika ipako soo yedu wewe kusita asichi zidu ni kuona nisho alikita tobe idra ufitiwe na rimati mpoka kasia na siyana emuru mende nivangu suri mburu nivangu chengita na nangu waliko za kare kisindu za kujita na don't really rime kungu otu wechi wiki nga aji tora maini se bifinisi nga aji baka maini chini shirenga ndeke chini cheupeni njua inezo peni yote ito kukadira wa mabasa wana wakati zavaya wakibona zavu skill of mind wakibona maini zavuta kata wama degree wana maini geology side wakanga ashe mabasa wama bibu maini wana pesava ashe ashe kuita asi masmo to maini zedo aya kama formal kama professional life takuto vura wana vela ya mabasa nukuti ane nangu wama maini wetu zichewa zimunga ishi mkete kena hiri gorigi ya nongori gorigi kena hiri korongu nongori korongu kena hiri lithium nongori lithium nishina kukusaya nukutu kutu ya asma uspeo ni lithium ni ilaki zakari chukupa tena mewa wama kasiya na sana yuma organizations yuma wama alimunika na alikunze shibu bifada kutu laini kwa hiyo maini yako chungai kudese bagosu mwoko na kumidia kena kunda kulagi scale kudese kata kani yanko kuchira kwa 1988 mapozi kutu na shingi esmo waka achi ngori smo mamidia mamidia malagi malagi kati mchabu kutu 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 kutitore makasa ya wati masimu dhiga abe kusimu aende pa midi ya mtana kuyaji chaiko
aywa tino kutenda hii mkoma Farai nekupinda mchirongwa chedu cha nasa
ya wani
mange mbaka aterera kuna Farai Pain Kupua anotungamira sangano Re Young Miners Association aywa hamawadiwa nambetambe inoregwa icha naka aywa hamawadiwa nambetambe inoregwa icha naka gati sangane zvakare pachirongwa chino svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuna tanonoka wande achitipa chirongwa chino tarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba
Yesu simba rangu.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini tanonoka wande ndichiti nhasi tatsikwa navamubayiwa vane mashoko avanoda kugovana nesu. Vamubayiwa, microphone yave yenyu, taurai kuvateereri vedu.
Vawande makadi iko yenyu, zita rangu ndinonzi Mubayiwa. Ndafunga kuti ndirimbopowa a little bit of contribution pane zvechitendero izvi. Chekutanga ndinoda kutaura pamusoro pevanhu vari kubvunza kuti kuchine vatuma here variko mazuva ano. Ndinoda kutaura ndichiti iye zvina hakusisina. Mwari vakatumidzira vatuma vanomwe chete, hakusisina futi mutumwa. Variko mazuva ano vanoti ivo tiri vatumwa vamwari, havazi vatumwa vamwari.
Mungadaro sei isu tichiona nekunzwa vazhinji vachiti vatumwa vamwari.
Nekuti ava vari kupupura Jesu, saka havazi vatumwa vamwari. Vapupuri kana kuti vatero vaJesu, kwete kuti vakatumwa namwari, kwete handizvo.
Chechipiri chamunoda kugovana nevateereri ndechipi vamubayiwa?
Chechipiri ndiroda kutaura pamusoro pe pane mumwe akavhunza kuti seiko vanhu vakauraya Jesu vari vanoramba vaine makomborero. Hazvina kudaro bahama yangu.
Tsanangurirai vateereri vanyatsonzwisisa apa.
Chokwadi chiripo ndechekuti chekutanga-tanga Bhaibheri kuna Matthew rinotaura richiti Jesu akatuma vadzidzi vakakati endai kuwaidza karasika chete dzaIsraeri. ndo kwakawira Jesu. Saka ava vazvimwe izvi handizvoba. Hazvirevi zvefuti kuti kana munhu uchinamata unofanira kuwana zvinhu zvese zvaunoda muupenyu. Ngatitarisei Jobho. Jobho wakatambudzika, aive neupfumi, asi akazopedzisira arwara paya paya vana vake vafa. Munoona kakuti izvo Mwari angoti munhu anomunamata ndiye anofanira kupfuma. Zvinhu zvaMwari zvine periodi kana kuti zvine rekodhi yekuti panguva yakati chii chinenge chichiitika muupenyu hwako. Ndine zvakawanda zvandingade kutaura. Zvino dambudziko nderekuti nguva yenyu vahwande idiki zvikuru, nguva yenyu idiki chaizvo. Ndaikumbira wangu kuti mutiwedzere nguva yezvechitendero. Iyi programu inofundisa iprogramu yakanaka zvikuru. Pane mumwe akatibvunza achiti iye mapasta anoenda here kutraining. Zvemazviro kwazvo kana tikada kutaura chokwadi sezvachiri, mufundisi waMwari haaendi kuchikoro.
Apa panodiwa tsananguro, vambaiwa. Tarisai muone kuwanda kwakaita zvikoro zvinodzidzisa vanhu kuva vafundisi.
Mozisi paakanga achinyora mabhaibheri haana kuenda kuchikoro. Vadzidzisi, vaprofiti, vafundisi havaendi kuchikoro. Vanonofundira kuti chii, vachifundiswa zvenani. Pasta munhu anodaidzwa naMwari. Munhu anodaidzwa naMwari. Ndosaka muchiona zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka, because mapasta vanoenda kuchikoro ndo vanoita zvembiri, vanoita zvembiri, and otherwise vari kuitora Ezekeria. Vanoitora Ezekeria. I'm sorry, ndarebesa maningi kupfuura zvavanga ndichida kuita, asi ndine zvakawanda zvokutaura pamusoro pemusoro yandataura iyo. Mazviita nyuma wande mukandiburitsira chichemo changu kana kuti zvitaurwa zvangu.
Tinokutendai vamubayiwa. Munokwanisa kudzoka pachirongwa chero musi wamunenge mafunga. Aiwa vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvechitendero zvamunoda kugovana nevamwe vateereri, tumirai maaudio enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Isimba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Highlanders yarova Capes United 2-0. Dynamos yaita Mangange 2-2 neNgezi Platinum. Manika Diamonds yarova FC Platinum 1-0. Wange yaita Mangange 1-1 neHerentals. Bulawayo Chiefs yarova Chegutu Pirates 1-0. Kuchitiwo Green Fuel yarova Arenal 3-0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mari itsva yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG iri kutarisirwa kuendeswa kumabhanga mangwana, vanhu vachizokwanisa kuitora kutanga nemusi wechipiri. ZANU-PF ndiyo yakakunda musarudzo mbiri dzemabai elections dzakaitwa muHarare neZuro. Highlanders yarova Capes United 2-0 mutambo weCastle Premier Soccer League watambirwa kuBaba Field Stadium. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.